Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakabudisa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahekitare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahekitare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Mbasera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahekitare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri amai Sara Ndoro vanoti kwakanga kwarimwa mahekitare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike.
Scientific thing, not personal. Scientific science says close planting by such a date.
Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi, pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VaNdevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwewo akanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazina itango rezvo ama raundi ratopinda nayo tabuda svika mapeto neraundi rimaita wazi tadzoka futi tiri minus atopisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vatinache Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Matanda ari kungodonha, ari kutsvane moto, so
vaZiki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo, asi zesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding, idzo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.